Chirongwa ichi chaitarisirawo kuti pavandudzwe mashandiro ehurumende uye kudzikamisa mari inoshandiswa munyika pamwe nekuendesa masimba kumatunhu kuri pavarimi vachena nekuvandudza makambani ari pasi pehurumende uye kukwezva vemabhizimisi vekunze. Vachitaura nebepanhaure Herald, Vancube vanoti chikuru chavakaita pasi pechirongwa chavo kuita kuti paparurwe musika wekutengeserana mari kana kuti foreign currency auction zvavanoti zvadzikamisa mitengo yezvinhu. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, Vadenford Mutashu, vanoti ichokwadi kuti mitengo iri kudzikama.
Zvakauya musika weforeign currency auction system. Zvanga zvaita kuti veruzhinji vemabhizimusi vawane pekutenga mari pasiri pamusika mutema. Mari iyo inenge ichitengeka zvakasiyana nezvanga zvichiitika mvunga mupopoto nenyonga nyonga yanga iripo pamusika mutema weblack market. Uyo wateramisa kuwanikwa kwemari yacho kubudikidzawo nekuteramisa mitengo yanga ichingokwira panguva diki diki. Asi kubva pakazoparurwa musika uyu mitengo yakati teramei.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanu PF vaGilbert Mponda vanoti ichokwadi kuti pane ziya pane dovi uye nyika yave kukohwa pakuru mushure mekuvandudza zvinhu.
TSP yakwanisa kudzikamisa zvinhu zvanga zvichiri tamamire nerongo muekonomi yenyika. Chekutanga tinotarisa icho kuti marodhi chaiwo chaiwo enyika anga aparara nemapotho, asi nekuda kwechirongwa ichi marodhi akawanda mumadhorobha edu, marodhi iwayo akaripewa. Totarisawo kushota nekunetsa kwakuchaita mafuta edzimotikari, petrol nediesel. Muchayeuka kuti kwanga kuita mutsara yekuti vanhu vairarapo vakamirira petrol nediesel. Asi pari zvino hapana kana munhu anenge achimirira mutsara kuti atenge petrol kana diesel. Zvave kuwanikwa zvisina kunetsa. Totarisawo nyaya yekuintroduswa kweZimbabwe dollar. Pekutanga paro rakambotatarika rikanetseka richikwira zuva nezuva risina stability. Kusvikira pazotorwa mamwe matanho akatorwa ekukondrola zvanga zvichiitika neblack market yanga ichitungamirirwa neecocash. Izvozvi tiri kuona kuti mari yadzikama yateramira. Tichitarisira zvimwe zviri kutaridzirwa kuti programu ichange ichiita, takatarisa tichiona kuti transport system yemadhorobha yanga yaparara, yanguva yemakombi yevakomana vemusvikasvika nechii nechii. Asi TSP yakaunza chirongwa chezupco chiri kuti vanhu vakwanise kuenda kudzimba nemutengo wakaderera kwazvo. Tinotarisa kuti hurumende panyaya yecovid yakashandisa dzimwe mari dzema 2% tax aya kuti mahospital awane mishonga, manesi awane maallowances. Even though mari isinganyatsokwana, hapana mari painozombosvika kuti munhu anoti ndawana inokwana. Asi zvinonyatsoonekwa kuti hurumende iri kuedza nepairi kukwanisa kuti nyika isabva yakanganiswa nechirwere chekorona zvakadaro.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti chirongwa ichi hachina kubudirira nekuti
TSP yavanove haina kukwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika. In fact ndiyo yakatokonzera bongozozo muupfumi hwenyika. Tese tinoziva kuti musi wa 5 October 2018 inflation yanga iri pasi pe10%. Kutaura pari zvino right now inflation yakunanambira 1000% nekubudikidza neTSP mitemo yavaisa imomo yema 2% yaikonzera kuti kugadzira zvigadzirwa zvedhure, vanhu vokwidza mitengo zvakanyanya. Pamusoro pezvo tikazviongorora futi takanga tine kudzikama kwemari rate iri 1:1 muna October 2018. Asi kutaura pari zvino rate yava kuma 120 yekumusika mutema yemamaketi chao chaiwo ifoma maketi iri kuma 80%. Todzoka futi panyaya dzavatora dzekuti vanhu vaane masocial protection. Right. Tichitaura social protection, tinoda munhu wese ane chouviri ari kuwana zvaari kuwana kuhurumende, kunyanya vaya vanonga vachitambudzika vari kumamisha, vanonga vakwegura, vanonga vari nevanhu vane matambudziko yatingati disability. Asi havasi kuwana izvozvo nekuti mari even mari yavanopiwa yacho haichina simba nenhau yeinflation. Now tikazviongorora vanhu vakutotambudzika kunyanya havasiri chete ivo vakagara kumamisha, vatava vanhu vari kushanda. tikaongorora mari dzotambira macivil servants vataa kutambudzika kutopfuura vanhu vasi kutoshanda ndo asi kushanda anoziva kuti handina chandiinacho saka anongoswera akagara kana kuti anoenda kunokorokoza manje kana vakaenda kunodzidza havangaendi kunokorokoza vanonga vati ndine basa saka mabasa avane vanhu ava kutoita matambudziko makuru nenjodzi kuupenyu hwavo nenhau yekuti purogiramu yakasanda minister of finance iyo yavanonenembera kuti toda tokuita surplus pabhajeti ravo asi vanhu vaifanira nzara mari yekutambira maticha pari zvino iri kusvika pa30 US haisi kupfuura pa30 US dollars saka ticha iyeye kuti even abve kumba nawo kuenda kubasa haitokwani
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanotiwo pachine zvakawanda zvinoda kugadziriswa
transitional stabilization program yanga ine madonzvo akati wandei donzvo rekutanga raive rekuti ikonomi yedu inge ichikwirira pagore neabout 9% between 2018 and 2021 yaivawo nedonzvo rekuderedza mitengo yezvinhu yatingati pachirungu inflation yaivawo nedonzvo rekupedza fiscal deficit necurrent account deficit saka pamadonzvo andataura aya madonzvo maviri ekutanga anove growth neinflation haana kukwanisa kuzadzikiswa but hurumende yakakwanisa kuzadzikisa donzvo rekupedza fiscal necurrent account deficit makaona gore rapera takaitorekoda fiscal surplus budget surplus zvireva kuti marevenue edu anga akawanda kupfuura maexpenditure edu senyika asiwo izvi maonero edu zvakanyanya kukonzereswa nenyaya yekuti hurumende yakauya ne 2% tax yakawedzera matax uye hurumendewo zvakare takaona ichideredza maexpenditures especially anobata masectors akaita sana public health yawana food and sanitation wana social protection zvazviri muurongwa hwehurumende hwainzi austerity saka austerity zvinongoreva kuti kukata maexpenditures uye muchikwidza matax
chirongwa cheTSP ichi chakaparurwa muna Gumiguru 2018 uye chiri kutarisirwa kupetwa muna zvita gore rino panopera chirongwa ichi panenge pave nezvirongwa zvemakore mashanu kana kuti 5 year development programs kutanga muna 2021 kusvika 2025 ndakamirira studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.